Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri muswe muvhuro zvita 18 2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato guru rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa vanyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission vachiudza kuti isaregedze vanhu vavasina kupa mvumo kushandisa chiso chavo pakutsvaga rutsigiro. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi voendeswa kumatare vachinzi vari kutyora bumbiro remitemo. Vanhu vapfumbamwe vafa mugwagwa pedyo nemazoe citrus mugwagwa weHarare Bindura mushure mekunge motokari mbiri dzemhando yeHonda Fit dzadhumana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa vanyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission iyo inoona nezvesarudzo vachiudza kuti isaregedze vanhu vavasina kupa mvumo kushandisa chiso chavo pakuita izvi pavanenge vachinyoresa kuti vazovoterwe musarudzo kana kuti nomination court. Izvi zvauya apo daro renomination court range richigara nhasi kutambira mazita evanhu vari kukwidza musarudzo dzemaby elections dziri kuitwa musi wa3 kukadzi. Sarudzo idzi dziri kuitwa mushure mekunge vari kuzviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weTCCC vasengezo Shabangu vanyorera mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda kuti vadzinge nhengo dzebato iri. Vachamisa vanoti vaShabangu havasi nhengo yebato ravo uye havana masimba ekudzinga vanhu kunyangwe vari kutsigirwa havo nematare. Asi magweta avaShabangu audza Studio 7 kuti vachaenderera mberi vachishandisa chiso chavaChamisa nekuti vari kuramba vachiti ndiwo mutungamiri webato ravo. VaShabangu vari kushandisawo chiso chavaChamisa pane vavari kuti vakwikwidze musarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta ravaChamisa vaObey Shaba.
Zvamuri kuziva kune nyaya dzakawanda dziri kumatare vaChabangu nevamwe vavo vachitaura ivo kuti vane pati yavo vanoti TCC. Handizivi kuti vari kuiwanepi, asi tinoziva ndechekuti haisi pati inotungamirirwa navaChamisa. Asi tinozoshandisa ndechekuti pari kuenda kumaby elections vari kushandisa chiso chavaChamisa vachiti uyu ndiye mutungamiriri wedu. Ivo vaChamisa vachiti handikuzivei, saka tanyora tsamba kuzoti vaChamisa vachitaura kuti vanhu ava handivazive, ngavasiyane nechiso changu vamire vega vakadaro. Hatizivi kuti sei vari kuchemera kushandisa chiso chevamwe zvavo zviso vainazvo.
Mawana mhinduro here kubva kuZeki?
Hatina mhinduro yatati tawana kubva kuZeki, kunze kwekuti vasemba vakati aiwa tazviona. Chasara tichizuwa nevakuru tozokuudzai kuti tozofambisa sei.
Ko, maendesa tsamba here kuna vaShabangu nevamwe vavo?
Isu taendesa kuZeki, ndo kwatasiya tsamba iyoyo tikaudza Zeki kuti munhu wese anenge auya nemapepa anechiso chavaChamisa musabvuma kutambira mapepa akadaro, nekuti vese vanotungamirirwa navaChamisa munavo mudatabhesi renyu. Takavatumira mazita evanotungamirirwa navaChamisa vese musi wa15 June 2023. Saka wese asiri palisi iyoyo taramba kuti ashandise chiso chavaChamisa.
Ko, vakatika ivo vakwaChabangu ava chiso ichi ndiwo mufananidzo webato racho reTCCC, nekudaro chinokwanisa kushandiswa pa kumanomination court nepane zvimwe?
kumatare vana vachavangu vakaunzara vanotibumbiro remutemo wechibusiri yavo mubumbiro remutemo iroro vakati logo yavo inoshandisa chigunwe hapana pakanyorwa zvekunzi panoshandiswa chiso chavachamisa saka zvinenge zvaakushamisa chaizvo kuti kunyange nemuzvinyorwa zvese zvavakaita pamberi pematare hapana panotaurwa nezvichese yachamisa vozongoerekana vaa kuti chiso chavachamisa ngachipinde pabaloti zvinofamba sei tinoona ari maminimini nechisiribidi chekuita unhubu hwekuda kuti vazevhetedzi vavhoti vafungidzire kuti vana vachavangu vari mune rimwe tetero navachamisa kuti vavhoterwe isi tichiziva kuti havanei nechekuita navachamisa
saka zvii zvichaitika kana vezeki vakasateerera kurudziro yenyui
zvoreva kuti zeki inenge yadziya moto wembavha naiyo inenge yaambavhawo tinenge taakuita mapepa tienda kumatare zvekuti tinenge taakuzvizvurudza naivo vezeki kuti vanokurukura pamberi pedare kuti sei vagamuchira mapepa anoshandisa chiso chavachamisa izvo zvisingatenderwi nevachamisa vacho
gweta ravachamisa vaobesha vachitaura vari parunare muHarare gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi nemukuru wemajeri kana kuti commissioner general of Zimbabwe prisons and correctional services vaendeswa kumatare nerimwe gweta remuHarare vatakudzwa Edward Mudzuri vachipomerwa mhosva yekutyora bumbiro remitemo vari kupomerwa mhosva yekubvumidza mumwe mushandi wekumajeri amai Caroline Majongo kuenda kunotsvagira ZANU-PF rutsigiro musarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu kunyangwe vaifanira kunge vari pabasa vasingatenderwowo nebumbiro remitemo kumbosiya basa vachinoita zvematongerwo enyika mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rava Mudzuri vainnocent Gonese
prison guard uyu ane chigaro kubato reZANU-PF zvinova zvinotyora bumbiro guru renyika saka takamirira takudzwa nashe Mudzuri takanyora tsamba kuvakuru vekuprison tichida kuti vajekese kuti zviri kumbofamba sei sei vari kuregera munhu anoshanda pasi peZimbabwe prisons and correctional services ari kuita zvamatongerwo enyika pachitoverwa matsamba kubva kuvabati vezvigaro zvekuZANU-PF kuti ambopuwa zororo kuti anosiya basa achinokambirira ZANU-PF havana kupindura tsamba iyoyo saka isusu takazoita magwaro mapepa ekudai guru remunyika medu rekuhighcourt nekuti sezvo zvichikora bumbiro renyika anofanirwa kuti asiyiswe basa saka taita mapepa iwayo iye haana kupindura asi vakapindura ndere Zimbabwe prisons and correctional services naattorney general saka pari zvino takachinjana mapepa yamirira kupiwa dhiti yekutongwa takaisa maheads of argument yaedu ivachiisawo maheads of argument avo chavari kuita ndechekuti vari kuda kuramba zvinhu zviri pachino kuti havana kuramba havana kupindura tsamba idai tatinga takavanyorera
vari kuti kudii mumapepa avo zvamuri kuti vakuramba
chavari kungotaura ndechekuti hapana hombo asi havasi kunatso iye pachake haana chaakapindura saka isusu maonerei ndeyekuti ari kurega kupindura nekuti iye anozviziva kuti ari kutyora bumbiro remutemo renyika asi ivo vari kuti aiwa isi hatisi kuzviziva izvozvo uye vanoda kuita kuhanda nemumwe kuti ivo vanhu vacho ZANU-PF vakanyora matsamba vanenge vakuda kuzozviramba saka izvo zvichazoguma zvagurwa nedare pachanzwika nekutongwa kwenyaya
saka ndiani chaizvo vamuri kuendesa kumatare apa
takaendesa Caroline Majongo anova mushandi weZimbabwe prisons and correctional services zvakare takaendesa commissioner general weZimbabwe prisons and correctional services uye zvakare chairperson weprisons and correctional services naminista wejustice legal neparliamentary affairs ava vatatu vanenge vachiendeswa kudare nenyaya yezvigaro zvavo zvokuti commissioner general weprisons ndiye anoona mashandiro anoita zvese zvinhu zvinoenderana namajeri uyuwo chairperson wecommission ndiye anenge achiona zvakare kuti mitemo iri kuteedzerwa minista wejustice ndiye ministry, ndiye mkuru we ministry inenge iri pamusoro kana kuti Zimbabwe Prison and Correctional Services iri pasi peministry iyoyo, saka takabatsiridzana minister wacho zvakare.
Gweta vaInnocent Gonese vachitaura vari parunare muHarare. Taedza kunzwawo divi rehurumende apo tabata vaZiambi, asi vati vanga vari mumusangano tozovafonera. Vanhu vapfumbamwe vafa mumugwagwa pedyo neMazove Citrus, mugwagwa weHarare Bindura, mushure mekunge motokari mbiri dzemhando yeHonda Fit dzadhumana. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti pane imwe motokari yatsva zvekuti vamwe vanhu havasi kutozivikanwa zviso zvavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanyati kuti tinzwe zvizere.
Hongu tine tsaona yauraya vanhu 9 nhasi kubva bonde rana mahoda 6 maviri, imwe yanga ichibva kuBindura ichienda kuBindura, pakafa vanhu 9. Saka itsaona yatikuongorora zvafamba sei, mashoko akazara tichakaburitsa nekufamba kwenguva.
Tikunzwa kuti pane moto wabvira ipapo, zvafamba sei sekunzwa kwamuri kuitawo?
Pane motikari yabatira moto paroverana motikari mbiri, saka mashoko akazara tichamaburitsa mangwana, asi pane mitundu miviri mitatu yatsva.
Saka veukama havasati vaziviswa nezvetsaonai?
Tichakudzai mangwana kuti zvinenge zvakamira sei.
Ko, ndeipiwo kurudziro iri kupuhwa nemapurisa panguva ino yezororo, takatarisa nyaya dzetsaona mumugwagwa?
Vanhu ngavarege kufamba usiku, vanhu ngavarege kuraradza. Toona kuti pane imwe motikari yacho inonzi vanhu vangu vachibva kumafaro, uyezve vanhu ngavafambe mumugwagwa varege kumhanya.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Mukuzeyawo nezvenyaya iyi, tabata mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliad.
Tsaona dzacho dzangoti wandei, nekunyire rimwe bhazi riri vanhu vadonha. Saka tinyaya rinoyoti irinanyonyesa pamugwagwa pedu apa inyaya yekuti vamwe vari kutyora mutemo wekutakura vasina humo, vasina tsamba dzinovatendera kunge vachitakura vanhu, kunyanyisa vane tumwe tatudiditu vanooresa vanhu pasina chavanokwanisa kuzobatsirwa nacho. Kwozoti kana tikutarisa zvinhu zviri kukonzera tsaona mugwagwa yakawanda iyi, inyaya yekuishata kwaita mugwagwa yeduwo, kuti mugwagwa imwe yakucheza maportholes awandisisa pamugwagwa yakati wandei. Vamwe vanenge vachitiza maportholes mugwagwa yedu imwe yachanyatsogadzirwa sezvaaitwadara.
Imo mugwagwa umu munenge musina mapurisa here vaGoliath?
Pahighway mapurisa ari kuwanika aripo, pahighway ari kuwanika. Chiri kuzoita kuti ava vakomana hatizivi kuti vanopinde wose pamaroadblock vanenge vakatakura vanhu vari mutumaprivate, panenge vachinyatsoona kuti motikari yakazara. Chimwe chinhu chati kuona pamugwagwa wa dzimwe mota dzapera.
Zvii zvamuri kukurudzira vatyairi kuti vaite pazororo ratakusvika rekisimusi uye neregore dzvariri kuteera?
Isusu sesangano yePassengers Association Zimbabwe tiri kungokurudzira veruzhinji kuti vasafambe vakawanda. Kana vachienda kuzororo, vamwe ngavatange kuenda vozoteera, vasafambe vakawanda semhuri. Izvozvi ndezvesikuru. Kana vachienda nemotikari yavo, vanofanira kuona kuti munhu achazinga achivatakura. Kana kuti ari kuvatyaira, haana kudhakwa, ari sobha, haana kumutsa doro. Tichiona kuti dzimwe tsaona dziri kukonzerwa nevanhu vari kumwa doro zvakare, nevamwe vari kushahanya. Tiri kukurudzira vemabhazi kuti ngavapuwe nguva yekuzorora kana vari vatyairi, kana vaitawo matsvisa anenge achitengerwawo pazuva kana kuti pawiki, vange vachizororazve zvakare.
Mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri mutungamiri webato ririkutonga muSouth Africa reANC uye vari mutungamiri wenyika iyi Vasiru Ramaphosa vaudza vatori venhau nhasi kuti nyika yavo yabatana nedzimwe nyika ina kuendesa Israel kudare rinotonga mhosva dzine chekuita nehondo nedzimwe reInternational Criminal Court. Ramaphosa nevenyika natu nevenyika dzimwe ina idzi varikupomera Israel mhosva yekupara varikupomera Israel mhosva dzehondo apo irikurwisa chikwata chinonzi neAmerica chinopfurikidza mwero cheHamas. Asi Israel makore adarika ne mavika adarika yakatiwo aiterere zvinotaurwa neICC sezvo isiri nhengo yedare iri. Ngatinzwei Ramaphosa vachitaura.
We use this opportunity to clearly set out the various measures that we have been taking.
Tinoda kutora mukana uno kutsanangura kuti sebato reANC uye sehurumende yeSouth Africa pahondo iri kuitika kuMiddle East kuGaza, isu tiri kutsoropodza zviri kuitwa nenyika yeIsrael sebato uye sehurumende.
Terms of referring the case that needs to be investigated to the ICC about the atrocities that are unfolding in the Middle East. We have confidence in the
kukwidzwa kwenyaya iyo kudare redzimhosva reInternational Criminal Court ICC. Isu tine chivimbo chekuti ichatora matanho ainofanira kutora nekuchimbidza. Saka seSouth Africa tiri kubatana nedzimwe nyika dzinotsigirana nesu kusimbisa nyaya iyi kuICC kuti hurumende yeIsrael ibatwe nemhosva.
Mashoko mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa. Dzimwe nyika dziri kubatana neSouth Africa dzinoti Bangladesh, Bolivia, Comoros neJibuti. Asi mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vanoti nyika yavo haina mhosva dzehondo dzairi kupara, asi iri kurwisa veHamas avo vanoti yakavasvokosva musi wa7 Gumiguru pavakatanga kurwisa rimwe dunhu remuIsrael. Mukuzeyawo nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University of Technology muzvinafundo rekimukonza.
Mashoko ari kutaurwa navaRamaphosa tikatarisa maitikiro enyaya yeIsrael nePalestine, mashoko anotambirika nekuti veruzhinji vari kutarisa nyaya iyo vari kuona kuti aiwa Israel inenge iri kudarikidza mwero. Saka zviri kuitwa navaRamaphosa zvinhu zvinokurudzirika, asi tinoda kuti tizvitarisira Zininga kuti mukuita kwavari kuita izvi vari kutapura nawo neavo vanotsigira Israel. Tinotarisira nyika dzakaita sana United States of America nedzimwe nyika dzekumavirira dzinosapota Israel, vanofanira havo kungoziva kuti ava vari kutoenda kudivi risingatsigirwi nedzimwe nyika dzakadaro. Saka handizivi hangu kuti vari kuvimbei.
Iko kubuda pajekerere vachitaridza divi ravanorerekera muhondo iri kuitika iyoyi kunosiya South Africa yakamirawo papi?
Kuri kuisiya ichiita vavengi vamwe vayanga isina. Sekutaura kwandaita, pane nyika dzakamudawo pachena kuti aizvo dziri kudivi reIsrael. Saka kana South Africa ikati yakudivi kwePalestine, zvinoitika pamatongerwo epasi rose yatinoti world politics, ndezvekuti nyika dzinotanga kuchipatsanurana nekuda kwekuti ndinga ari kusapota ani. Saka kana South Africa yakuda pachena kuti iri kusapota Palestine, kureva kuti ichatombozengana nevaya vari kusapota Israel.
Ndoda kuti ndipedzisirewo ndichitarisa mashoko avataurawo ekuti vari kubatana nedzimwe nyika neshamwari dziri kushoropodza Israel kuti vaendese magwaro kuInternational Criminal Court ekutsvaga kuti Israel ibatwe nemhosva. Muchirungu vashandisa varare kuti genocide pamusoro pehondo iri kuitika. Munoona zvichiitika here zvakadai?
Uku kungoitawo hako South Africa kwekuda kungoratidza pada wawandaone seudzamu panyaya iyi asi kuti patiti pane chinobuda nemamiriro akaita zvematongerwo epasi rese handioni paine chinogona kubuda panyaya iyoyi asi ndosvika zvavarida kungoita varida kungoisa sangano reInternational Criminal Court pajekere kuti varatidze riratidze kuti harina kwarakarerekera parinotarisa nyaya nekuti ndinofunga sekuti vari kuti pakaiswa nyaya yavaputi ikoko kuICC ICC yakabva yati vaputini vapuwe inonzi warrant of arrest saka apa South Africa iri kungoisa ICC pajekerere kuti zvionekwe kuti haina here kwayakarerekera
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvina fundo Ricky Mukonza vachitaura naEvans Zininga weStudio 7 vari kuSouth Africa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chibimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vasere vafa vamwe makumi masere nevana vakakuvara mushure mekunge imwe nzvimbo inochengeterwa mafuta eoil yaputika muguta guru reGini reConakry mangwanani anhasi. Nyanzvi dzichiri kutsvaga kuti chii chakonzera kuputika uku. Pane motokari yakarovera pane imwe motokari yedzinochengetedza mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden neZuro Maneru. Izvi zvinonzi zvakaitika vaBiden vachibuda pamuzinda wavo wekutsvaga rutsigiro musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya dzemutungamiri wenyika kuDelaware uko kune imba yavo zvakare. VaBiden nemudzimai wavo amai Jill Biden vanonzi havana havo kukuvara. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dzave kutyira kuti vana vakawanda munyika vanogona kurwara nezvirwere zvakaita sekwash nekuda kwekushaya zvekudya zvinovaka muviri gore rinouya nerinotevera racho. Izvi zviri kuuya apo vanoona nezvemamiriro ekunze vari kuyambira kuti nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzakatarisana nenzara nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Mitengo yezvinhu yatotangawo kuwedzerwa zvakanyanya izvo zvinonzi zvinoomesera varombo nevari kumaruva kunyanya. Sangano rinoona nezvekudya remuAmerica RefuseNet rakatozivisawo kuti Zimbabwe iri pakati penyika dzemuAfrica dzinoda kuti dzibatsirwe makore maviri anotevera sezvo pasiri kutarisirwa kuti panenge paine gohwo rakanaka. Asi hurumende kuburikidza nemapazi ezvemagariro evanhu nemari inoti hapana munhu achafa nenzara. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 Abata Gweta, varisach garwe komiti inona nezvo utano mudare reparamende, vaDaniel Molokele, kuti tinzwewo maonero avo nezve mamiriro akaita zvinhu munyika.
Munhu wese anofanira kudya kudya kwakakwana. Saka munhu mukuru anogona kuti akarega kudya zvisaite dambudziko rakawanda kana tichitarisa munhu mudiki. Undernutrition unenge uchishayiwa zvinhu zvakawanda, zvima deficiencies zvakawanda. Saka zvinokonzeresa kuti utange kurwara oita zvirwere zvakaita semarasma, zvirwere zvakaita sanakwashioka. Zvirwere izvi zvinogona kusivirira kana munhu achidya kudya kwakakwana. Saka zvakakosha kuti especially vana vadiki kana kuri gore renzara kubudise zvirongwa zvokubatsira kuti vapiwe mafood support, maextra food support system vachibatsirwa nehurumende nemaNGO kuti vasarware zvirwere zvakaita semarasmus nanakwashioka.
Pane here zvimwe zvamuri kuzivawo zviri kuitwa panguva dzino kubatsiridza munyaya idzodzo?
Isusu sekomiti yeutano kuparamendi basa reti ndorokuti titsvage kuti tizive kuti chii chiri kuitika paground. Saka tichaedza sekomiti kuti tivedzere madepartments eMinistry of Health tichiona kuti seMinistry of Health vane purani here yavabuda nayo kuti vabatsire vana panguva yenzara iyo. Saka tichatarisa separiamend kuti vane purani yavabuda nayo, kana vasina kubuda nayo tovakurudzira kuti budai nepurani tsvagai hurumende kuti ibatsire kuti vapiwe chikafu, oro kuti hurumende itaure nemaNGO vakaita sana UNICEF nevamwe vakadaro kuti vabatsire panyaya yechikafu yekudya kuti vana vawane vasarware zvirwere izvozvo zvinouya nemanutrition.
Ndingangopedzisire ndichitarisa kuti kumamisha uko kure nemadhorobha, kure nezvinhu zvakawanda, rubatsiro runosvika zvakadiiwo kunzvimbo dzakadaro munguva dzinenge dzine matambudziko akaita seiwayaya?
Vanhu vakawanda vanonyoresa kuti vada kubatsirwa nekudya, then vobatsirwa kana kwakuita kuzvikoro vana vanopiwa chikafu zvakaita semaheu vanopiwa kuti vabatsirikane. Saka ndo nzira dzimwe dziripo dzinoshandiswa kuti vanhu vabatsi.
Avo vanga vari Gweta, vari zvakare sachigaro wekomiti inoona nezveutano mudare reparamende, vaDaniel Molokele, vanga vari parunare muHarare naIvans Zininga weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvenyaya yesarudzo dzemambai elections ayo ari kuitwa musi wa3 kukadzi. Nasi vanhu vari kuda kukwidza musarudzo idzi mumatunhu matanhatu vange vachiendesa mapepa avo kunomination court. Asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, pange paine kunetsana pakati pewe triple C iri kutungamirwa navachamisa nevari kuzviti munyori mukuru webato iri vasengezo Shabangu, avo vaendesa mazita akasiyana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission vachiudza kuti isaregedze vanhu vavasina kupa mvumo kushandisa chiso chavo pavanenge vachinyoresa kukwikwidza musarudzo. Asi maGweta avasengezo Shabangu ayo avo vari kushandisa chiso chava Chamisa vanoti vari kuenderera mberi vachiita izvi. Gurukotare zvemitemo vaZiyambi Ziyambi voendeswa kumatare vachinzi vari kuchikora bumbiro remitemo. Tashuka kumagumo, chirongwa chedu cha nasi. Anukone kia nemparo njini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Tuksi ya mina Gibbs Dube, munaudze, isindebele.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mngela ngenjabulo kustudio 7, ngomvulo mhlaka 18 kuMpalazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Wako chitwa umnumza na senge zo chabango uta nile palamende emele isikawa sepe landa wa chabalala umnumza na gift o staro seziba usapa nyege ama pepo unumitita kuketo soma paya elections uza kutwa unthola nja ngomnyaga ozayo emele ibanda STCC
kulabantu abavumelana lojaba ngento leyenzakalayo abantu laba they are prepared ukuthi babhadale indleko ezi associated the litigation labor ngoba yinto sibile ebaqhubaqhubayo
amagqwetha kamnumzana sengezo jabangu aphika ukuba uncediswa ngemali evela kubanda le ZANU-PF zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Wafojiswa umnumzana sengezo chabangu utalele palamende emele isikaba sepela ndaba chabalala umnumzana gift o staro seziba usepa nyinge ama pepa o unguntiza kuketu loma pa elections uluza kutuwa unthola anja ngomnyaka ozayo emele ibanda le CCC lokuze ukapule uchabangu oti uza mvimba ukuba anguntize kuketu lolu njenga loku ukwehlele abanye bake kuketu loma pa elections uluza kutuwa mtaka 9 palagazi. Umthetho ndawo yinomination court wamukele namhla amaphepha wazancintisa ezigabeni ezizithupha endaweni ezijeneyo zelizwe kubika uAnastasia Ndlovu.
Usiziba uzancintisana lonkosikazi Blessing Thembo ophansi kwecele le-CCC ekhokhelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu. Umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF lomnumzana yona Nkomo wedophu uma engavinjwanga ngumthethwandaba. Abane laba baphanyeke amaphepha abo edalele nomination court kobulawayo unkosikazi Sithembiso Khuphe okukhomishini yeZimbabwe Electoral Commission wethule le intatheli zindaba amagama alabo abaphanyeke amagama abo
Nkomo Abraham Yona OGOP Siziva Gift OGOC Thembo Blessing OGOC Chuma Joseph OZANU-PF bonke labo amaphepha abo angenile angene aphumelela.
Umkhandisi wekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission umnumzana uCloyile Silwayigwana laye uthi baqhube kuhle umsebenzi wabo enomination court.
Yebo randa maphoda le lamhlanje kulama violations awamani asabasebenzi endaweni yeZimbabwe. Ukuthi uye kuzaba nama violations njalo ukuthi uhambe njani kumanomination court ama violations amawazi angukhenzi.
Unkosikazi Othilia Sibanda obemele unkosikazi Blessing Thembo uthi inomination court iqhube kuhle umsebenzi wayo.
Kodwa ngizofayela uMblessing Thembo kuphela ndaba shabalala constituency. Uhlelo lohambe kuhle kakhulu yonke into yadlulile. Hayi, sizangena endimeni kusetshenzwe ngoba sithethe umntwana wakhona apha ekhaya ozalwa khona phana. UMblessing ngumntwana weshabalala.
Ukhan Councillor uDonaldson Mabutho ophanyeke amaphepha kaSiziba walile ukuchaza isizathu sokuba labantu ababili abe-CCC abaphanyeke amaphepha e-nomination court esithi uSiziba wenza okusemandleni akhe.
Ntombela Jobona, ucross the bridge when you get there. Lokhu akusethusi. This is a struggle. Thina yithi aso my imposter or lava bazishaya ngani zithi we are the real triple C. Njalo asokusapha sakhala lumuzi ukuthi phakathi komuzi sowungene omnye umuntu osehlamukela abantu abakhona. So sithi asambeni siyobona phambili. That's the nature. Even if injalo.
Lokhu kucaphule uChabangu othi uzavimba uSiziba ngoba waxotshwa kubandla le-CCC. Igqwetha likaChabangu umnumzana Nqobile Sithole uthi uSiziba uchithe isikhathi sakhe ngokuya e-nomination court.
Sizohamba asuze sidinwe ngoba vele kwakulo msebenzi umsebenzi kumele usetshenze. Well, engingathanda ukukutsho ukuthi angi-understand ukuthi at times i-decision yona le yokwenza into enjengayona leyo from an individual or an uhlakaniphile ukuthi ngincedisa ngani. Ngoba ekuqineni sike uvele ungekho ku-ballot paper uzakucala futhi ukusuka ukukomplaina kuyukuthi into le ngabe uyibambe ngendlela ethiyeneyo. Ayitriposesiteya ayikufuni angithi and wena ukwazi ukuthi abantu bakufona gore ezinti-independent gore andaanalabana because ikoti esiyisahlule indaba naleyo ukuthi futhi uzabe ukuthi ukubambe ngendlela ethiyeneyo ungayiwela decision entintshana liyane yafakwa ikoti hhayi ngathokozaba lukhulu.
Kuzaqhutshwa ukhetho lwama-by-election elizweni lonke jikelele lokudinga abazamela izigaba eziyisithupha edale lephalamende njalo lezigaba ezifika phose amachumi amathathu zamakhansili. UChabangu waxotshisa ababemele izigaba lezi esithi sebexotshwe ku-CCC kodwa icele le-CCC eliphansi kukamnumzana Nelson Chamisa lithi uChabangu wenza okusekhanda lakhe njalo okungekho emthethweni ebambisana lebandla leZANU-PF. Okwamanje uChamisa labanye bakhe sebemangalele uChabangu eZek ngokusebenzisa isithombe sakhe ukhetho. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amagqwetha kamnumzana Sengezo Chabangu aphika ukuba uncediswa ngemali evela kubandla leZANU-PF. Umnumzana Ngubani Sithole omunye wabamele uChabangu uthi uChabangu uncedwa ngabantu abahambelana lakwenza kubandla le-CCC lapho sexotshise khona amalunga edale lephalamende amaningi kanye lamakhansila. Amagqwetha akuzinga eliphezulu eZimbabwe ahlawulwa amadola angamakhulu amahlanu $500 kuhola linye. UChabangu okwamanje kulamagqwetha amathathu agoqela uSithole, umnumzana kuchachaphulu lomnumzana Louis Uriri. USithole uthi kasuze achaze ukuba uChabangu uyithola kuphi imali abahlawula ngayo.
Ukubizwa kwamagqwetha kwaba ngenye into. Ama-clients usually ayabuye ebhadala asizake siwabuze ukuthi imali leyo uyithethe ngayo. Kodwa engikwaziyo ukuthi kulabantu abavumelana loChabangu ngento le yenzakalayo. Njalo abantu laba they are prepared ukuthi babhadale indleko ezi-associated the litigation labor ngoba yinto sibile ebaqumbaqumbayo. UChabangu ngenxa yokuthi ngumuntu abanye abamviwa as unpopular ngenxa yokuthi udila lento abantu abangafuni ukuyilalela. So kulabantu abane interest in this and I'm aware ukuthi yiwo abamncedisana la. Asoze ngikhulume ukuthi imali zethu sezabhadala zonke kumbe azikabhadala. That is between thina le client. Kodwa as much as bebuza khonoko kubone yabo lepho ngoba bona badifenda ngamagqwetha amaningi amahawu amaningi okudlula akaChabangu. I think sesidile la magqwetha close to 30 kibo
ukuthi avela ngapha maybe kona ngontaba kayikhonjwa akula umuntu ofuna ukubuza kodwa into ecakathekileyo nansi ukuthi uThabangu is raising ama questions akakathekileyo I leadership ACCC including uMongameli has decided ukuthi yena is not going to engage uThabangu is not going to answer those critical questions. One of ama issues arayizwa nguThabangu ukuthi ibandla leli elimelela ukuthi libe libandla elikhipha leli libusayo be worse than any other bandla ongacabanga in the 21st century. It is so undemocratic. It is led by an individual. It is structureless. Imali zephathi ukuthi zisebenza ngathi awulokwaziyo ngumhlambi kazelusile kuyathethiswana ungathi uyabuza uyathethiswa yiwo ama-issues akhuluma ngawo and yiwo ama-issues esiwakhangeleyo
ye sithole ubonakazani manje kumele kwenziweni ngodaba lolu
there is need for an alternative dispute resolution process ukuthi iphathi kayikwanisi ukuthi ihlale phansi ilungisise into ezikhulunywa ngabantu bayo ukuthi umnyini nekatshana ufaka abanye abantu phakathi ucabanga ukuthi you wish these things to go away kungaba liphupho
ye khonapho-ke nxa usitsho njalo-ke abanye bakhuluma bathi njengoba khanyazani liyabiza imali eningi khanyazani ibandla lezanu p f yilo phela elihlawulayo imali leyi ngokutsho kwabantu lapha sithole not ukuthi kuthiwa yithi lapha ungabaphendula sitsho njaloncwadini
sesikuzwile ladathe sikusocial media sesikuzwile into ekhona vele abantu abangatsho njalo yiba be-triple c ngoba yona i-triple c is becoming a problem itself nga ungavumelani layo ungwezani ikati besikwazi ukuthi kuzani ungathi hhayi into azihambe kuhle that you are a puppet of the West. So I said, I will send a mehluko. Ukuvisa kwethu vele besala sibiza depending ukuthi kumeka. Kodwa inkalakatha yento ngeyokuthi if a client brings a good case in our view, isibona ukuthi kube kathekile ukuthi siyibambe, sizayibamba. Unless and until bahambe bayihlala phansi la yena lowo baba, bakwazi ukuthi imali lezi zivela ngoba yena orepresenta laye elinye ihlangothi le-triple C. Bengenzi ungani yena ngumuntu ovele ezihlahleni. Bona yiba sebengavele ezihlahleni ngoba i-triple C nguye.
Hayi
is representing it as the secretary of the triple C. So iZANU-PF kabambe mbijana kabadile nama problems ngkhaya.
Ye siyakuzwa kakhulu
ke umthakathi lakho komatelwane umthakathi ngkhaya
umnumzana Ngqobani sithole ligoda likamnumzana Sengezo-Thabangu besixoxa laye ekobulawayo siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Fortune Mlalazi ocelele CCC elisekela umnumzana Nelson Chamisa
kusegcekeni ukubana umthakathi ukhona njalo isandla semfeni siyabonakala uSengezo siyamazi sonke ngumuntu esesebenze laye isikhathi eside ngumuntu kazana nje njengathi ohlupheka njengabantu bonke ngithi obehlupheka njengabantu bonke baseZimbabwe ehlutshwa ngumnotho all of a sudden sesibona selamagqwetha amakhulu oriri ababizayo labonqobani sebemela nje nsuku zonke kukhona ukuchaya amanzi siyazi ukubana zikhona imali ezishisiweyo ezisuka kwezinye indawo esingazaziyo
kuyini okwenza linakanele ukuthi ungabe lento enjalo
njengoba ngisitsho nje ukuthi uSengezo-Thabangu ngumuntu esimaziyo ebesihlala laye esigabeni simbona sikhulumisana sicelana ithukela lamasawudo all of a sudden usengumuntu omkhulu osesenelisa ukubhadala amagqwetha njengabo uriri yikho sithi hayi kukhona nje kukhona umthakathi
ye ngokukhuluma kade umnumzana Ngqobani sithole ukuthi bangeke batsho ukuthi imali yangikhona le abayihlawulwayo ivela ngaphi ngoba kumele kufihlwe phela anivele kunje ngabantu bonke
ye njengamagqwetha usithole uright asizake sibone kuthiwa igqwetha libhadala imali engaka kumbeni ukutheni njalo asoze sikubuze kodwa siyazi ukubana kukhona amanzi aphehliweyo somewhere
ye manje ungezwa kuthiwa uSengezo ulayo imali yangikhona-ke baba Mlalazi ingawulayo phela
hayi ngiyabheja uSengezo imali leyo kalayo nxa elayo uyabe yithethe ngaphi ngoba uSengezo ngumuntu layo ozihambelayo emgwaqweni njengenengi elingaqhathwanga uSengezo kaqhathwanga noma kuphi akala mali
ye inxa yokulazi inkomo phela inxa yelamadonko usantonkana lapha nalapha
njongo bana ngisitho usengezo ngumuntu esimaziyo esiphila la esigabeni uma eledonki uyabe eledonki ezimbili elenkomo elenkomo la ezimbili njengomuntu wonke imali yokubhadala amagqwetha njengabo uriri uyabe eyithethe ngapi ngoba phela ungeke uthengise amadonki amabili bese uyahlawulela uriri so khona okungahambi kahle
umnumzana Mfotshuni Mlalazi ukucelele CCC elisekela umnumzana Nelson Chamisa besixoxa laye esejohannesburg kwele south africa ikansili yezomvikela kwinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations Security Council yilakho ukuvota kwisivumelwano sokuthi kumiswe impi ephakathi kwele-Israel le-Hamas ukuze kuphuthiswe uzulu osahlengeni eGaza. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umphathintambo wezomvikela welemelika umnumzana Lloyd Austin esithekelela kwele-Israel uyaxoxa ngokuvikelwa kwabantu kanye lokuthi ele-Israel libeke phansi izikhali eGaza. Istudio 7 ixoxe ngodaba lolu lomnumzana Ambrose Sibindi wayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yabahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association.
Impilo yanokuziphela isoziqedwe nombobo ayisoziqedwe ngamamisayili kodwa izaqedwa ikhumisa so ke khona kosakusenzakala kuyasijabulisa kakhulu kuthokokisa ukuphemba umlilo omuhle okuthi amathuba asephezulu ukuthi impilo yani ifike kuqinde ngoba siyakubona ngokuzokwenzakale kube yindlela ukuthi kukhulumiswane so nethemba kungenzakala kodwa singakhulumiswana kuze kufike lapho kukhulumiswa okukhulumiswana bonomlilo okuthiwa yisizibayi siyakubona sokusondele khonokho so ke siyaqhuqhuzela ukuthi into ezinjengalezo aziqhubeke nala mazwe alamandla lawo ahambe angenele ancede ukuthi lezi ndaba zombili ezilwayo ama-Israel labona-ke amanje amaphalestina be-amazi kufike nje ekugcineni ngoba kungaqhubeka kunje kuba lezinto ezingezonakala so ke mbona ngathi umhlaba uyakuthokozela khonokho ngoba impi singakhotha ukuthi lezinto ezingezenzayo empilweni zabantu kufa abantu kube i-property ne-economy iyahlupha kube le nto zama-recessions kube into zingasahambi ezinye zidura impilo isisiba nzima ngenxa yempi so ukuma kwento ukuthi ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka zisiba ngcono.
Singakhangelela ukuthi kungaba lesivumelwano esinjani esingamisa impi, yisiphi isivumelwano esingaphathisa lapha?
Yes, impi yama-Palestina lama-Israel zivende okusitsho yinto endala kakhulu iba khona ine ibe khona ine kodwa ngibona ngathi phose impi ngezi aba khona le ngxenye yaba ngesindo esiphezulu kakhulu ngokunandela okwenzakele and leqiniso lokuthi ngaso kungaso kuqiniswa kanje bayananzela ukuthi impi ayincedisi engxenye iphathe sibe ukuthi isivumelwano fane sibe khona sokuthi kuba lokho kuthiwa compromise ngikhize nje kuba kumele ayisho phela namhlanje sizasebenza kanje 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 ma kulalokhu sozeni nalokhu nalokhu kuzenza impilo esingasabi khona kodwa singathi ngesikhathi esingalani ngavele impilo ekhiswana sifumi yabo ngicaza okanye kufuni nafuna isivumelwano kube lento ezibhala abantu izivumelwano ezenza ukuthi impilo ezele ingasabi khona kodwa lanxabe kungathi kulokuxabana bafuna ukuyenza kube nendlela ukuthi kube le munye umuntu amlanguzo ozabe kutshela ukuthi hayi sokungabile into enje kukhulunyiswane bangavumele ukuze kuqine kuqalisa impi inkankulu kakhulunyiswane so sithi thina into isifunibe khona impilo inakokuphela kodwa izakuma kuphela ngaba la ma-conditions afakwa phansi and amazwe amabili athembe ngawalandeli kuze ngasingahlani le mpilo eyifuthi.
Umnumzana Ambrose Sibindi wayekwinhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lotabuka Ncube weStudio 7 ekobulawayo. Siyangangeni kusigaba esilandelayo sesikhangelezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lithi liwise indizamtshina zohlobo lwama-drones zakwele-Russia ezinhlanu ebezihlasela izolo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Isizalwane sakwele-South Africa esathunjwa ngamalocatsha kule mali ngomnyaka ka-2017 sesikhululwe. Umnumzana Gecko van der Venter wathunjwa kwele-Libya. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Wezempila kahle sixoxa losikhamfundo solwayo ngwenya ngokungendleki kahle kwabantwana ngesikhathi leZimbabwe libhekane lendlala eyesabekayo.
Malnutrition ikuthi umntwana abantwana ayikakhulu aba under 5 abangakafiki iminyaka emihlanu baya bengazuzi okuthiwa yi-balanced diet, be imizimba yabo ibisi sehluleka ukuthi ikhule kuhle. Yikho le i-balanced diet yabe mele ukuthi ibe nama-carbohydrates, nama-protein, nama-vitamin, nama-fats. Kodwa ngesikhathi sendlala uzathola ukuthi abantwana baphonga uphi ichukela iporridge yechukela. Lokhu kuyingozi ebantwaneni. Abantwana lana basakhuli kuhle, sebebanjwa la ngemkhuhlane enjengabo-TB.
Ye, singathi khonoko ke kunganqabelwa njani njengoba sikwazi ukuthi kulendlala kangaka.
Bekhangela ukuthi nxa besipha abantwana ukudla kwakhona kulakhona okho engikhulumileyo ukuthi ukudla kwakhona kulama-carbohydrates njengokuthi kule sitshwala kuphinde kufakwe inyama kumbe ifish, kufakwe ama-vegetables, kufakwe uchako, kufakwe kungaze labo-peanut butter, kungaze kwaba lo umntwana ephiwe iporridge nje enjalo every day.
Ye, kodwa ngesikhathi sokuswela abazali abakutholi khonokho pho kumele benzeni?
Kumele basebenze gadalala ukuthi ngoba impilo zabantwana ziyabe zingabonakala ngoba ima-nutrition umntwana engaba lekwashioka ngoba i-marasmus uyaenesa ukuthi asichiye imphefumulo wakhe emhlabeni. Yikho into eqakathekile abadala besebenze gadalala loba kulanjwa kunjalo uzathola ukuthi nxa kule nyama inyama lana ingaze yaphiwa ubaba abantwana bephiwa umsobho, hhayi kumele baphiwe inyama labo kwenza ukuthi bazuze ama-protein. Lomchako khona lokhu becazulele labo-peanut butter. I-peanut butter kakhulu, iporishe le-peanut butter iyanceda kakhulu. Yikho ngiyabona oyigaba kwe-peanut butter kungakusoze kudure kangako kungaze kwafakwa ichukela yodwa eporishini.
Asithi ke umama usekhaya eGwanda kumbe khona ngale ke eLupane njalo uyaswela, kumele ayenzeni?
Kubana kunje emhlabeni abantu imuli ngemuli, abantu sisemadrobheni, abanye basemazweni eMelika ngaphi ngaphi. Kumele sibone ukuthi siyancedisana nje bantu bakithi, sifake izandla zonke lamakhanda ndawo yinye sincedisane. Umama nxa eswela laye uyakhuluma labantu abasesigabeni sakhe ukuthi hayi umntwana lapha kule nto embi kangaka nginethemba ukuthi kulabantu abangamnceda esigabeni. Umfuchako nje lokumphi amazambane ukuthi ayenze idobi leli engikhulume ngalo.
Ye, kodwa kulabanye abale izinto ezinjengamachimbi, indumba lokunye akusebenzi khonokho ke njengaloko kuthiwa ngama-substitutes ngesilungu?
Hayi, kuyasebenza kakhulu amacimbi ke yiwo ale protein engcono kakhulu. Inhlanganiso ezinjengabo-WHO, i-World Health Organization bayazama ukuthi bathi ukuthi abantu bephe abantwana labadala amacimbi. Akukhanya ayanceda kakhulu endabeni ze-nutrition lezi lokuvikela i-malnutrition ebantwaneni.
Ngaphandle kwamacimbi emakhaya khona ngale kumbe ngithi emaphandleni, akukho okunye abantu abangathi begcine besila ngakho besiba abantu babo?
Kule nhlanzi abakade behambe ethi inhlanzi, uchako besenguchako, konke kwembuzi, ichago lembuzi lenkomo, konke kuyanceda khona lokho.
Ye, into ezinjengenyosi lokunye-ke akudliwa lokho kumbe khona kuminjani?
Hayi, kuyadliwa kodwa-ke ukuthi kuyabe kule chukela. Hanti uyabona ukuthi ungafaka ichukela kakhulu ufakele lalokhu isitshwala iporridge leli usukho ususokusenza i-malnutrition akubalanced kona lokho, kodwa kako kungeke kuvikele i-malnutrition.
Ikakhulu ubatshela lapho ukuthi abanganika abantwana isitshwala bevube ngamanzi.
Hayi, lapho isitshwala kumbe iporridge nje efakwe ichukela hayi ayivikeli i-malnutrition. Umntwana uyabe esuthi, wena ubona ingane usuthi, kodwa kungasiwo balanced diet. Yikho ukwenza ukuthi abaningi bebele kwashuga.
Ye, phozele ukugcina sikamfundo ngwenye.
Sinanzelele kakhulu ama-under 5 njengoba lonyaka siyabona ingane kuzaba le ndlala enkulu. Yibo abantu bangathwala nzima nge-malnutrition.
Lo nguSiphiwe Mfundo osolwayo ngwenya osebenza eMpilo Hospital lapha bekukhuluma le Studio 7 ezimele. Omanje sesikusigaba sokubingelelana.
Mnika malami kutwa yenzwa usilingi wese zinzala yekezi Ngetu vingelela umama wami sekaya ishuru kwenye Sinze ni vingelela wantana wama wasekwe kwe ume tuseli upatreki Upatricia, Prudence, Ulaston Mama lume wami use shuru kwenye Toba vamo se harare Na wangani wame nchala na wapanapa yekezi Nitili njani donke, yeso wazani zonke mlinga skambanga ama viso.
Ye, sekunjalo, ku Studio 7, nyabonga kakhulu, sengikhona futhi igama nguSibusiso Ndlovu. Ndiyabuka lapha entshela nyimba, ngithanda ukubulisa umalumami lapho oyendele kokhulu sambana lapho engakhulila khona onguye umalumami owangikhulisayo, ngithi khule lapho malumami, khuluze ukhokhoshe. Kuye mbulise futhi lo mama eBulawayo ephumulazawuthe nabanawo bami lapho. Kuye mbulise no-anti wami ose-DK ongumisi lapho e-DK Primary, eDongodongo nje. Mbulise nosisi wami ose-Lupane, mbulise nomunye usisi wami ulipoyisa lapho eDrobe nendoda yakuDube, ngithi linjani lapho. Ngiyabonga, igama nguSibusiso Ndlovu.
Sakubona msakazi, ngithemba ndithola ningabaphilileyo. Thanda ukubingelela imodlaka Studio 7 abasakazi nabalandeli, igama elimonimoni Matyelela ngiseVictoria Falls. Thanda ukubingelela odadewethu emzala nabo mama Bebe osisimiriam waseCape Town koBulawayo uRejoice wasisithandiwe nabanye abafowethu abahlala koBulawayo. Ngithanda ukubingelela imodla kwaMatyelela yaselupani endaweni yasekumede emlamuli. Ngithanda ukubingelela umoya wami yakoBebe nesalanyeni eVictoria Falls ngiyela nonkosikazi wami nabantwana nabonke abangazile badlala isabatho lonke ejikelele emhlabeni yabo.
Esalukwanani, ngithanda ukubingelela nokubonga kungamukela uStudio 7. Igama lami nguMkhithi Moyo, ngikhuluma ngisendaweni yaseGoli. Ngithanda ukubungulela ingane yami uBethemba engayigcina ngo-2020 ngezizathu ezithile. Ikusendaweni yasemgquza eGoldfield, ihlala nokhulu wakhe uSamehlo uShadrack Sibala. Ngithanda ukuthi umniko lo ungafike engane yami ngoba ngikhona ukuxhumana nayo ubabazi washadomini ufazi ngezizathu ezithile. Kusomambuza ngengane yami abathandi ukungitshela ngayo, so ngicela
siyabonga kakhulu kubo bonke labo basithumezele imilayezelo yabo. Abafisa ukungena kuhlelo lolu lokubingelelana, nasi nombolo +1 202 394 4872. Ngizayiphinda njalo +1 202 394 4872.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lo ngumsakazo weStudio 7, lisiza siphuma ngapha eWashington. Ulato kunamhla sixoxa ngohletho lwama-by-elections oluza kukhutshwa ngohlelanja ngomnyaka ozayo. Ulandele ukuphanyekwa kwamaphepha abazancintisa kukhetho lolu, udalela nomination court namuhla. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wathi sibone bezikhokhela. Waphoshiswa ngumnumzana Sengozo Tshabangu ukudalela ephalamende, emele isigaba sephelandaba. Tshabalala usephanye kwamaphepha akhe nomnation court ekubandla le-CCC. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisayo. Umthombo sithembayo uKip Stube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.